Chirikuitika ndechekuti ini ndandabatikanawo nesituation yevana vari kuchingwizi kuti vana vari kudzidzira mumatende and vamwe vacho varikudzidza vakagara pasi uyezve nenyaya yekuti pakaitwa chikumbiro nehurumende yezimbabwe kuti tiwane zvatingaitawo kuti tibatsire vana saka ndakandaonawo kuti zvinenge zvakakodzerawo kuti semumwewo wevanhu vari muzimbabwe tiwane zvatingaite kuti tibatanidzewo nevamwe vari kunze uko kuti tibatsirewo vana ava kuti upenyu hwavo huve hunoreruka
saka urongwa hwenyu uyu hwasvika papi manje
urongwa hwedu ndokuti pari zvino tine vamwewo vatiri kushanda navo bato rinonzi Global Giving rine maofisi ayo iko kuamerica vakatipawo mukana wekuti tishandisewo website yavo kuti tibatanidze mari iyi sando patava ipapo chinhu chiri kutanga tisa kuonawo kuti tingakwanisa here kuwana rutsigiro kubva kune vanhu vakawandawo vari kunzvimbo dzakasiyana siyana pasi rese kuti tibatanidze mari.